Vatungamiri vaviri ava avo vachangobva kutora nyanga munyika dzavo vakati vakataura nyaya dzakasiyana siyana dzinosanganisira matambudziko anosangana nenyika dzavo zvikuru sei munyaya dzeupfumi. Varamaposa vakaudza vatori venhau kuti vakaita chitsidzo chekushanda pamwe mukugadzirisa matambudziko aya.
And where we reaffirmed our willingness to work together to
taita chitsidzo chokushanda pamwe chete kuti tivandudze upfumi hwenyika dzedu. Tashandisa musangano uyu kuti tizivise vanhu kuti South Africa neZimbabwe dzakabatana uye ticharamba tichishanda pamwe chete kutsvaga nzira dzekuvandudza upfumi hwedu.
Vamunangagwa vakati vakafara chose kusangana navaRamaphosa uye kuti vakataurirana matambudziko avanosangana navo uye kuti vangagadzirisa sei sevatungamiri vatsva venyika mbiri idzi. Pavakabvunzwa kuti pane zvingadzidzwe neSouth Africa here kubva kuZimbabwe zvikuru sei panyaya dzekutora minda, vaRamaphosa vakati nyika yavo ine zvekudzidza zvakawanda kubva kuZimbabwe nedzimwe nyika dzemuSADC apo iri kuronga kugadzirisa nyaya dzevhu. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba manyanya vanoti kunyange musangano wevatungamiri vaviri ava wange wakakosha zvikuru sei dziri nyika dzakavakidzana, vanoona sokuti vaRamaphosa vaida kuziva zvakanyanya kuti Zimbabwe yakazvifambisa sei panyaya dzekugova iyi.
South Africa ikoko voice rekuti takuda lende kutora Zimbabwean style rikuramba richikura richingokura. Saka vaRamaphosa vakauya kuno kuti vazo exchange manotes naMnangagwa kuti toita seiwo, vachiona kuti Zimbabwe yakapinda through the same route tikazobuda tane mavanga mavanga. Saka ikoko vakada kuti vanyatsoziva kuti zvine uchenjere here kuti vaite route iyoyo. Ini maonera andiri kuita ndekuti ANC lesson hombe yavarikupiwa ndekuti hazvina uchenjere zvinoda kunyatsofungisiswa. Inotori nyaya inogona kusplita ANC iyoyo.
Vanotiwo musangano wevaviri ava wakakosha nekuti Zimbabwe inotengeserana zvinhu pamwe nekuita bhizimisi neSouth Africa kudarika dzimwe nyika dzese. Vamanyanya vanoti nekuda kwaizvozvo zvakakosha kuti vatungamiri vaviri ava vataurirane kuti vasimbaradze upfumi hwenyika mbiri idzi. Vanotiwo makambani emuSouth Africa anofanira kutora mukana weutungamiri hutsva kuti asime mari yavo muZimbabwe. Asi vanotiwo vaRamaphosa navamunangagwa vatungamiri vakafanana nekuti vese vakapinda mukutungamira nyika mushure mokunge vaive nezvigaro izvi vadzingwa basa. Vamunangagwa vakadomwa kuti vatungamire nyika mushure mokunge vaRobert Mugabe vasiya basa musi wa21 mbudzi gore rapfuura, uye vaRamaphosa vakatorawo chigaro chemutungamiriri muSouth Africa mushure mokunge vaJacob Zuma vamanikidzwa kusiya basa musi wa14 kukadzi gore rino. Zvichakadai vamunangagwa vakatiwo Zimbabwe ichaita sarudzo dzakachena muna chikunguru gore rino. Vakati svondora pfuura chairo vaida kuita musangano nemapato anopikisa kuti vataure nezvenyaya iyi, asi vakazorega kuita musangano uyu mushure mokuona kuti mapato anopikisa munyika akawanda kudarika avainge vakoka. Vamunangagwa vanoti vaifunga kuti munyika mune mapato masere anopikisa, asi vakazozwa kuti pave nemapato anopikisa zana nemasere uye vakamisa musangano uyu kuti vakwanise kukoka masangano ese aya. Vachenesani Ndungwaka veRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vanoti kuwanda kwemapato anopikisa hakuna basa, uye sarudzo dzinofanira kungoitwa zvakajeka pasina mhirizhonga.
Inini handingade kuzvinetsa nokuti amunangagwa vasangane nemapato, nokuti havasazotaura vasangana nemapato kutaura nezvei. Kana vari kuti hanzi maelection anenge asina violence, ndivo here vane simba rekumisa violence? Nokuti pese paitika violence kana munangagwa wacho wanga ari muhurumende. Saka ndiri haisi nyaya yakanyanyokura, chedu kumira maelection auya apera.
Vamunangagwa vari kuvimbisa nyika nepasi rese kuti vachaita sarudzo dzakachena. Vanotiwo masangano akasiyana siyana pamwe nenyika dzese vakasununguka kuzongorora sarudzo idzi. Asi pane kutsutsumwa kubva kumapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira kuti mutemo wesarudzo pamwe nekutapwa kwenhau haisati yavandudzwa, izvo zvinoita kuti sarudzo dzisafambe zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.